Jeremia, chitsauko chemakumi maviri nenomwe. Pakutanga kwokubata ushe kwaZedhekia mwanakomana waJosia mambo weJudha, shoko iri rakasvika kuna Jeremia richibva kuna Jehovha richiti: Izvi ndizvo zvataurwa naJehovha kwandiri: Ita joko remakashu namatanda ugoriisa pamutsipa wako. Ipapo ugotuma shoko kuna mambo weEdhomu nokuna mambo weMoabhu noweAmoni noweTire neSidhoni noruoko rwenhume dzinouya kuJerusarema kuna Zedhekia mambo weJudha. Uvape shoko ravanatenzi vavo uchiti: Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, iye Mwari waIsraeri, taurai izvi kuna vanatenzi venyu kuti: Ndakaita nyika navanhu vayo nemhuka dziri mairi nesimba rangu guru uye noruoko rwakatambanudzwa, uye ndinoipa kuna ani zvake anondifadza. Zvino ndichapa nyika dzako dzose kumuranda wangu Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi, uye kuti kunyange zvikara zvesango zvive pasi pake. Ndudzi dzose dzichamushandira iye nemwanakomana wake nomuzukuru wake kusvikira nguva yenyika yake yasvika. Ipapo ndudzi zhinji namadzimambo makuru vachamuita muranda. Kunyange zvakadaro, kana rudzi rupi norupi kana ushe hupi nohupi ukasazoshandira Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi kana ukazoisa mutsipa warwo pasi pejoko rake, ndicharanga rudzi urwo nomunondo nenzara uye nedenda kusvikira ndarupedza noruoko rwake, ndizvo zvinotaura Jehovha. Saka musateerera vaprofita venyu navavuki venyu kana vanodudzira hope kana vafemberi kana varoyi vanokuudzai kuti hamungashandiri mambo weBhabhironi. Vanokuprofiterai nhema dzichangoita kuti mubviswe muendeswe kure nenyika dzenyu. Ndichakudzingai uye muchaparara. Asi kana rudzi rupi norupi rukazoisa mutsipa warwo pasi pejoko ramambo weBhabhironi rukamushandira, ndichaita kuti rudzi urwo rurambe ruri munyika yarwo kuti varime vakugaramo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndakapa shoko rimwe chetero kuna Zedhekia mambo weJudha ndakati, isa mutsipa wako pasi pejoko ramambo weBhabhironi umushandire iye navanhu vake ugorarama. Ko, iwe navanhu vako muchafireiko nomunondo nenzara uye nedenda? Izvo zvakanzi naJehovha. Ndichaitira rudzi rupi norupi rucharega kushandira mambo weBhabhironi. Regai kuteerera mashoko avaprofita vanoti kwamuri, hamungashandiri mambo weBhabhironi, nokuti vanoprofita nhema pamusoro penyu. Ini handina kuvatuma, ndizvo zvinotaura Jehovha. Vari kuprofita nhema muzita rangu, naizvozvo ndichakudzingai mugoparara mose imi navaprofita vanoprofita kwamuri. Ipapo ndakati kuvaprista navanhu vose ava, zvanzi naJehovha, regai kuteerera vaprofita vanoti, iye zvino nokukurumidza midziyo yakabviswa mutemberi yaJehovha ichadzoswazve kubva kuBhabhironi. Vari kukuprofiterai nhema, regai kuvatevera. Shandirai mambo weBhabhironi mugorarama. Guta rino richaitireiko dongo? Kana vari vaprofita uye vane shoko raJehovha, ngavakumbirise kuna Jehovha Wamasimba Ose kuti midziyo yakasara muimba yaJehovha nomumuzinda wamambo weJudha neJerusarema irege kutakurwa ichiendeswa kuBhabhironi. Nokuti izvi ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose pamusoro pembiru negungwa napamusoro pezvigadziko zvinofambiswa nemimwe midziyo yakasara muguta rino zvisina kutorwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi paakatapa Jehoyakini mwanakomana waJehoyakimi mambo weJudha pamwe chete navakuru vose veJudha neJerusarema kubva kuJerusarema achivaendesa kuBhabhironi. Hongu, zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari waIsraeri, pamusoro pezvinhu zvakasiyiwa mutemberi yaJehovha nomumuzinda wamambo weJudha uye nomuJerusarema, zvichatakurwa zvichiendeswa kuBhabhironi, uye ndiko kwazvichagara kusvikira pazuva randichavavinga, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ipapo ndichavadzosa ndigovagarisazve panzvimbo ino.